manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 8/2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi International Women's Day. Zimbabwe neRussia nhasi dzasainirana zvibvumirano zvitatu zvichasimbisa ukama pakati penyika mbiri idzi munyaya dzemaindustry nemabasa ekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yacherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day. Vanhukadzi vazhinji vachichema-chema nekusazadzikiswa kwebumbiro remitemo munyaya dzekusenzaniswa kwemikana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mumusangano warongwa neUN Women muHarare, madzimai ataura neStudio 7 ati kunyange hazvo vafamba mukurwira kodzero dzavo, kusazadzikiswa kwebumbiro remitemo kunoratidza kuti pachine basa guru, rekuti kodzero dzemadzimai dzicherechedzwe munyika. Nhengo yekomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume, Dr. Nyepudzai Mercy Nyangulu, vati vakatarisana nebasa guru rekuona kuti madzimai acherechedzwawo sevatungamiri. Amai Nyangulu vati kunyange hazvo bumbiro remutemo rakanaka harisi kutevedzerwa.
Tinoda kuti padivi rimwe tasvika pakanaka. Nekuda kwebumbiro remutemo reconstitution yedu. Section 17 inotibatsira kuti zvatonyorwa pasi kuti vanhukadzi vanofanira kuva nekodzero yavo kufanana nevarume. Asi on the ground ndipo pane nyaya nekuti tine paper laws kuimplementa chaiko chaiko ndopachine nyaya. Isu segender commission tinosungirwa kuti timonite kuti zvanyorwa muconstitution zviri kuitwa here. Saka titori nebasa.
Muzvare Merita Zvinga vati vacherechedza zuva revanhukadzi vaine mufaro mukuru nekuda kwekuti madzimai emunyika ari kuratidza kuti ari kusimuka achirwira kuenzaniswa kwemikana.
Ndiri kufara kuti nhasi tiri kupembera zuva remadzimai. Asi chandinonyanyisa kufarira ndechekuti mazuva mashoma achangopfuura veMinistry of Women's Affairs vakaiparura chirongwa chavo che50-50 chiroda kuwedzera representation yemadzimai muparliament yedu.
Mozvareta Zvivinga vati vose vanhukadzi vanodawo kuti madzimai awaniswe mikana yakaenzana nevanhurume yekuwana ivhu pamwe nemari yekutanga mabhizimusi.
Toda kuitwa nemikana yakafanana kuwana land sezviri kuita vanhurume. Toda kuitwa nemikana yakafanana kuaccess to finance yekutiite mabhizinesses. Nekuti semadzimai tinoona kuti hatisi kuwana mikana yakanaka yakafanana nevarume kuti tiwane mari dzekutitenge mabhizinesi.
Munyore mukuru mubato reMDC inotungamirwa navawosh mencuve amai Miriam Mushai vakurudzira nyika kuti ikoshese madzimai.
Ngatikoshesei madzimai, ngatisimudzirei madzimai. Kana ari madzimai ari panze apo tikangoona mukana, ngatisimudzire umwe wedu kuti ave anokwanisa kuti agozotitaurira nyaya dzedu, agozotitaurira zvinotishungurudza, agozotiburitsirawo zvishuviro zvemwoyo wedu semudzimai anenge akatimirira pese pese panoda kuti madzimai ange aripo.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika amai Priscilla Misairambwe Mushonga vati vanoona sekuti madzimai haana kubatana pamwe chete zvikuru madzimai echikuru nemadzimai echidiki.
Takaita takafamba tikakwanisa kuita zvakawanda muna 1980 muna 1990 pataita zvemaclub emadzimai pataka pinda munye zekufaitira ma constitution pataita ma rights edu kuti tiwane titi 18 years is the one the legal age of majority but increasingly takuluza zvatakawana zvacho vanhu vanofanira kuramba madzimai afanira kuramba achipiwa ma resources ne space yekuti va organize among themselves vanzwisisane vanzwisise kuti chiri kuvanetsa chacho chii vechidiki vatanavo ndikataura navo nezvandiri kutaura sometimes atinzwisisane nokuti vagara nguva tisina kukurukurirana tisina kubatsirana kunzwisisana kuti chinonzi munhukadzi chii zvii zvinonetsa
amai mushonga vatiwo chinovafadza pamhemberero dzegore rinonyaya dzesarudzo dzichaitwa vati shoko ravo guru nderekuti madzimai afoterane pasvigaro gore rino
iwe semudzimai wese uri pauri patiri kuenda pasarudzo ya 2018 nokuti zvinhu zvinochinjwa nevanhu vanenge vari muzvigaro tofanira kuzvibvunza kuti zvandinofanira kunge ndiri kuita ndezvekuvhotera munhu wechirume asingazive dambudziko rangu kana kuti ndezvekuvhotera munhu wechikadzi anogona kunzwisisa dambudziko rangu ndoda kuona kuti zvese zvatiri kutaura zvichafamba here iwe kana uri mudzimai zvibvunze kuti panouya election vhoti yangu iri kuenda pamunhurume here kana iri kuenda pamunhukadzi ukaona uchivhotera munhurume zvibvunze kuti sei ndoda kuvhotera munhurume
UN Women yapemberera suva iri pasi pedingindira rekuti time is now rural and urban activists transforming women's lives. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sezvo nhasi riri zuva rakakosha kuvanhukadzi pasi rose tashandura matepfenyuriro atinoita chirongwa chino ndokupa nyaya dzevanhukadzi nzvimbo yepamusorosoro pezvirongwa zvedu zvese zvestudio 7 regai tinzwe kuti Marvelous Muhlanganya uye anei zvaatirongera nhasi
Gurukota rezvemadzimai amai Stembise Nyoni vakati ivo zuva remadzimai iri rakakosha uyezve hurumende ichaita zvese zvainokwanisa kuitira kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe regai timboenda kwavari tinzwe zvavakataura
gender issues and concerns have to be integrated into development policies plans and strategies
director the women's affairs Amai Tekla Madziwa vataurawo pamusoro pedingindira regore rino regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii
Dingindira redu regore rino riri kuti kushandura upenyu hwemunhu kadzi zvichibva kumupa zviro zvinobatika zvinopa chouviri zvinopa mari ende makaona nezuro yakange iri murudziro yekuti madzimai apindewo maelections kuti 50-50 yakatorwa muconstitution itike Saka mainzwa mivhunzo yese iri kubuda vanhu havana mari vanhu vari kuita sei kuda kuti tipane mazano semadzimai
sangano replatform for youth development iro rinoshanda nemadzimai nevanasikana kuchipinge nedzimwe nharaunda dzekumaruva ranga rine mitambo nhasi yekucherechedza zuva iri regai tiende tinonzwa kuti zvafamba sei
inini ndinozi irikidza emutetwa handindanga ndiri master of ceremony pamutambo waizwa nyamashi pamaduke township We Women's Day. Zuva ranyamashi tarona rakatinakira maningi ngekuti hai vanhu veshe vauyepo vanhu vauya vakadakara ngekuzwe mazwi anoreketwa ngendaa yekukoshese madzimai ngekuti vanhu vazhinji munharaunda havazivi kukosha kwavo uyezve zvizhinji zvevasingazivi ngendaa yekuti vanhu vanogare mumakanyi
regai timbonzwa kubva kune mamwe emadzimai pamusoro pezuva ranhasi
inini ndinonzi Margaret Mutambi ndinotungamirira boka rinonzi Economic Justice for Women Project EJWP isusu seboka pakupemberera kwatiri kuita gore rinotanga tinyanyisa kunangana nenyaya yemadzimai anogara kumaruwa munzvimbo dzavanogara havana infrastructure vanenge vasina kana communication havana information nezvinhu zviri kuitika munyika zvikuru zvakanyanyisa kubata nenyaya dzekuwanikwa kwezveupfumi hwenyika dzeeconomic justice
ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington
Vanhukadzi vemuZimbabwe vanoti havaoni Zimbabwe ichikwanisa kuzadzisa tarisiro yekuti mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi inge yakaenzana panosvika gore rakatarwa neUnited Nations ra2030 rekuti pasi rose ringe rave nebumbiriro inoneka. Madzimai aya anoti hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende munyaya dzekuvhura mikana, mungave mune zveupfumi nebudiriro kana zvematongerwo enyika. Izvi zvinobuda panguva iyo nyika yakabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day. Kunyange hazvo dingindira regore rino riri kukurudzira kuti pashandwe zvakasimba mukuunza budiriro kana kuti Press for Progress, nhengo yeparamende vachimirira Harare West muzvare Jesse Majome, vanoti Zimbabwe ichiri kure kuti icherechedze bumbiro revanhukadzi, zvikuru muhurumende nemudare reparamende, umo vanoti zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana chete ndizvo zvine vanhukadzi. Izvi zvinotsinirwawo nemukuru wesangano reGender and Media Connect, Amai Abigail Gamanya, avo vanoti vanhukadzi vanoita sevakakanganwikwa kuti vane zvavanogonawo kupawo kuti nyika dzavo dzibudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri atanga nekubvunza muzvare Majome kuti zvinhu zvakamira sei munyika munyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Pazuva ranhasi ndingati hatingave chichemo, nekuti kana kuri kuchema tinenge tichida kuita kunge tiri kuchema tichikumbira kune vamwe varidzi vazvo zvigaro. Asi zvigaro izvi ndezvedu, ndezvevanhukadzi, ndezvevanhurume. Tese takadaro takaringana. Saka tiri kuramba tichingokurukura nenyaya iyo tichiyeuchidzana kuti pamikana ipapapa nepazvigaro. Chikamu chepakati nechepakati ndechevanhukadzi, chikamu chimwe ndechevanhurume. Vanhurume pari zvino vagere pazvigaro zvinopfuura chikamu chepakati nepakati, vakatogara pazvigaro zvevanhukadzi. Saka kuti nyika yedu ibudirire nepasi ribudirire, zvinoda kuti tiite kuti zviringane, vanhukadzi vaone mikana yavo, vanhu vanhurume vaone mikana yavo. Ndokuti nyika ibudirire, hone Zimbabwe tine matambudziko akawanda atisingambopedzi kutaura, ezveupfumi hwenyika, ezveutano, ezvedzidzo. Chikonzero chekuti takasaririra pasi pano ndechekuti vanhukadzi havasati vapiwa mukana wavo wekusvika pavanosvika.
Amai Gamanya, munoti ivo nezuva ranhasi reInternational Women's Day nepasvikawo madzimai muZimbabwe?
Zuva ranhasi tiri kupembererawo maachievements aitwa nemadzimai edu muno muZimbabwe, nekuti sekuziva kwamunoita vajongo, madzimai edu muno munyika ndoo vazhinji kudarika vanhurume, ende hapana chinoitika kungava kuumba kana kumabasa pasina pasina vanhukadzi. Saka tiri kuti isusu nhasi ngatipembererewo madzimai edu tiitira panzvimbo dzakasiyana siyana, kungava kumabasa, kungava muzvikoko, kungava mudzimba kana kuti nekupi, because vakadzi nevanhurume tinogarisana. Asi tinoona kuti nesetup yedu yatiinayo munyika dzedu, hamusi muZimbabwe chete, tinoona dzimwe nguva vakadzi vachiita sevanokanganiwa kuti vane macontributions avavanoitoti kuti nyika dzedu dzibudirire kana kuti mhuri dzedu dzibudirire.
Honorable Majome, nyaya ye50-50 ine target kana kuti pane tarisiro yekuti zvinofanira kunge zvaitwa panosvika 2030, munoona zvichibatika here muZimbabwe?
2030 ipi nhaya yakandemira? 2030 kachana kwesoko. SemuZimbabwe munomu takatosaririra vanhukadzi vari pachikamu muparamende che34% chete. Mumakanzuro tichotauri mumakanzuro mune vamakansela echi vanhukadzi mashoma shoma chaizvo ari pasi pe34% iyoyo. Saka chi zvinoreva kuti tasarira mumashure chaizvo izvoizvo. Asi bumbiro redu remutemo reZimbabwe haro rinotaura iro musection 17 kuti vanhukadzi vanofanira kunge vachiwanikwawo vaine chikamu chepakati nepakati. Saka bumbiro rinofanira kuteedzerwa ipapo.
Amai Gamanya, tinoonawo zvakare kuti madzimai nevanasikana vagarawo vachinzi havasi kuwana mikana yatingati Space for Women and Girls. Muri kutarisawo muchiona here zviri zvinhu zvaakuitika mukurarama kwanhasi muZimbabwe?
Ndingade kupindura mubvunzo wako. Ndakarerekera kunhau dzedu dzemaererano nebasa redu ratinoita. Tichiri kuona kuti isusu mumidhia madzimai nevanasikana havasati vakuwana mikana yakafanana nevarume pamusoro pekuti vakontribute kana kubudawo mumapepanhau edu kana kubudawo pamaredio kana panhepfenyuro dzedu. Tichiri kuona kuti mavoices nemazwi nemaopinions nepfungwa dzakanyanya dziri kubuditswa mumedia medu dzichiri kurerekera kuvanhurume. Mafungiro edu atingaite pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika munyika medu zviri kuonekwa nekutarisirwa from engo yevanhurume kunyanya kwete vanasikana vedu kana madzimai edu.
Munoona here imi remangwana revanhukadzi nevanasikana muZimbabwe riri rakajeka tichitarisa mamiriro ezveupfumi, mamiriro ezvematongerwo enyika?
Ini ndinoona kunge remangwana rinogona kunge rakajeka chaizvo, asi pari zvino patimire pano tinetsei.
Ndopedza nemi amai Gamanya.
Panhau dzemhirizhonga dzinoitika mudzimba kana munyika medu tiri kuona kuti madzimai nanhasi vatiri kusanganisana nematambudziko iwaya, although bumbiro redu remutemo richitipa protection.
Avo vanga vari mukuru wesangano reGender and Media Connect, amai Abigail Gamanya vari muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumumiririri weHarare West muparamende, Muzvare Jesse Majome, vari kuchiweshe muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe neRussia nasi dzasainirana zvibvumirano zvitatu zvichasimbisa ukama pakati penyika mbiri idzi munyaya dzemaindastiri nemabasa ekurima. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusainirana zvibvumirano izvi, gurukota rinoona nezvekunze kweRussia vaSergey Lavrov vati kunze kwezvibvumirano izvi vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota ehurumende, apo vataura nezvenyaya yekuti chirongwa chekuchera platinum kudhawende chichitanga. Chirongwa ichi chinokosha mabhiriyoni matatu emadhora chiri kuitwa nekambani yeGreat Dyke Investments iyo inove mubatanidzwa wehurumende yeZimbabwe neimwe kambani yekuRussia. Chimwe chibvumirano chasainwa nasi chakanangana nekuvhurwa kweSpecial Economic Zone iyo ichange ichishandiswa nemakambani ekuRussia kudhawendel. VaLavrov vatiwo vataura nyaya dzekudyidzana munyaya dzekutengeserana zvombo pamwe nekusimbisa ushamwari pakati peRussia neSADC pamwe neAU.
И, безусловно, уделили значительное внимание рассмотрению вопросов.
Татаура унижения дзинетика пасрисы, уе кути тингатуре матану апи, паняя идзи шикуру сей таканангана несангану ре United Nations.
Паняя гуркотары жукунзе ку Америка ва Рекс Тилласон, ау варушаня оку Африка, вала фровати арис басаре Америка ку занюка зему Африка жекуита. Гуркотары нуна не жукунзе, памене ухитана не дзингвэ нека ва сивисисо мойо, вати Зимбабве памене нека Zema Afrika zakasununguka kusarudza wadzinoda kutamba nadzo. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zvinodadisa kuona nyika yakabudirira seRussia ichidzana neZimbabwe.
Vari kuisa mari yakawanda zvachose kuvaka mugodhi mutsva kuDawendale weplatinum, vakatopedza kuchera nekuongorora kuti platinum yacho yakamira sei, vakafara nazvo. Saka takuenda pane chimwe chidano chekuti vachiisa mari yekuvaka mugodhi mukuru uchangorwa one of the top 5 platinum mining companies in the whole world. Tabva ipapo vari kutarisira kuti tive neukama mune nyaya zvemaoko emaindustry. MaRussian companies ane mukurumbira ane ruzivo vane mari vari kuda kuuya kuzoisa special economic zone inenge ichinadzirawo zvinhu zvinobva kure zvinonadzirwa nemakambani eRussia pavane hune hanzvi zvichiitwa nemaoko emuZimbabwe nepfungwa dzemuZimbabwe.
Vamutsvangwa vati chibvumirano chekusimudzira mabasa ekurima chine chinangwa chekuti varimi vemuno vatengese zvirimwa zvavo kuRussia.
Saka tichange tichisenzesa ruzivo rweZimbabwe mune nyaya zvekurima kuti tinadzirime zvacho zvinodiwa nemaRussians, maflowers, mafruits, beef rinonaka. Toda kuti zvese zviende kuRussia. Saka imwe agreement ndeichi yekufambidzana pane nyaya dzezvirimwa nemaRussians.
Vati zvibvumirano zvasainwa nhasi zvichawanisa vana vemuZimbabwe mabasa pamwe nekusimudzira maindustry enyika ino. Valavrov avo vasimuka vakananga kuEthiopia vakasvika munyika nezuro Maneru vachibva kuMozambique mushure mokunge vashanyira Angola neNamibia. Zimbabwe neRussia dzine ushamwari hwakatanga kare mazuva ehondo yerusununguko, uye Russia inyika yakaramba ichimira neZimbabwe kunyange apo yainge yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson vatsinhira kuzvipira kweAmerica mukubatsira Africa mukutsvaga nzira dzekupedza nadzo mutauro wakasimudzwa nemashoko ekuzvidza Africa akataurwa nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. VaTillerson vasangana nasachigaro weAfrican Union nhasi mwedzi miviri mushure mekunge vaTrump vanzi vakashandisa mashoko anonyadzisa mukutsanangura nezveHaiti nedzimwe nyika dzemuAfrica. Komiti yezvemitambo yevakaremera muKorea yazivisa nhasi kuti North Korea neSouth Korea hadzisi kuzofora pamwe chete pamabiko ekuparurwa mitambo yevakaremara muchando Winter Olympics nekuda kwekusawirirana kuripo kwekuti poiswa here kana kuti kwete zvitsuwa zviri pamakakatanwa pakati peJapan pamureza wemubatanidzwa. Vamwe vanorwara nechirwere cheitsvo vanoti hurumende inofanirwa kuona zvaingaite kuti mari inobhadharwa muzvipatara zvehurumende pakurapwa nenzira yedialysis ideredzwe. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa pachiitiko chekucherechedza zuva reWorld Kidney Day pampilo Central Hospital muBulawayo nhasi. Muzvare Christine Dlovu, avo vane makore makumi maviri nemaviri, ndemumwe wevanhu vanorwara nechirwere cheitsvo uye vakatanga kurapwa nenzira yedialysis makore maviri apfuura. Muzvare Dlovu vanoti vanofanirwa kugezwa ropa ravo nemuchina wedialysis katatu pavhiki, asi vanongogezwa kaviri chete nekuda kwedambudziko rekushaya mari. Vanoti dai pasina tsiye nyoro dzemunhu ari kuvabhadharira mari iyi, vanofunga kuti dai vakatoenda kwamupfiga nehwekare.
Ndakatanga dialysis 2 years back and it's quite expensive. Per session is $105. Ndinobhadharirwa namurungu anosenzerwa nagogo vangu. Ndianobhadhara zvese. Diasiria I'll be gone right now.
Vajabulani Nyati vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi matatu vachirapwa nemuchina wedialysis. Vanyati mugari wemuBulawayo, asi pane imwe nguva vakatombonogara muguta reHarare kuti varapwe sezvo muBulawayo maisave nechipatara chaive nemuchina wedialysis panguva iyoyo. Vanyati vanoti hurumende inofanirwa kuti zvipatara zvakawanda munyika zvive nemichina iyi, uye vanokurudzirawo kuti hurumende ione kuti mari inobhadharwa pakurapwa idzikiswe kunyanya muzvipatara zvehurumende.
Chichemo chakubva hurumende ndekuti mameshinzi awande, nokuti havazi vese vanhu vanokwanisa kuti vaende kumaprivate sector kuti vanoaccessa dialysis. Maconsumables nerimwe dambudziko ratinaro stereki, nokuti anodhura haikona kubichana, zvokuti an average person haakwanisi kuti awatenge maconsumables acho. Kana usina zvinhu izvozvozvo hauzokwanisi kuti uite dialysis.
Mukuru wezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga, avo vataura vakamirira gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, vati vachakwidza kuvakuru vakuru mubazi rezveutano zvichemo zvataurwa nevamwe vane chirwere cheitsvo. Dr. Mhlanga vabvuma kuti hurumende yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana panyaya yezvirwere zveitsvo, kusanganisira kushaya namazvikokota vakakwana. Pari zvino munyika munongove nana mazvikokota veitsvo vana chete. Mumwe mazvikokota weitsvo Dr. Rumbidzai Dawa, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vati rimwe dambudziko guru munyika nderekuti vanhu vakawanda havana ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo, vakati zuva reWorld Kidney Day rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo urwu.
Zvatiri kusangana nazvo pari zvino ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kuziva nezvechirwere cheitsvo. Ndiko kusaka tine zuva rekupemberera ratinoti pachirungu World Kidney Day. Mugore rino ra2018 rabva rasanganiswa nezuva reInternational Women's Day. Saka tiri kunyanya-nyanya kutaura pamusoro pezvirwere zveitsvo nekuwanikwa kwazvinoitika mukati mevanhukadzi. Vazhinji muno muZimbabwe havana ruzivo nezvezvirwere izvi. Saka zuva rakaita seirori tinorikoshesa zvikuru kuti tive tinotaura nevana veZimbabwe tichivayeuchidza nekuvadzidzisa pamusoro pezvezvirwere zveitsvo.
Zuva reWorld Kidney Day rinocherechedzwa pachina chevhiki rechipiri mumwedzi wakurume gore rega rega, uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra2006 zvichitevera kurudziro remasangano maviri reInternational Society of Nephrology nereInternational Federation of Kidney Foundations. Chirwere cheitsvo chiri pazvirwere 10 zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti nhasi vamiririra murwiri wekodzero dzezvematongerwo enyika vamufundo Mulilo Mudare repamusoro pamberi pemutongi vaDavid Mangota vachipikisa masimba anopiwa mutungamiri wenyika. Nyaya iyi iri kuenderera mberi sezvo ichibata masimba emutungamiri wenyika ayo anogona kushandiswa navaEmerson Munangagwa kubva pakabva vaMugabe pachigaro. Tabata vabiti kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Pane chimutemo chinonzi Presidential Powers, Temporal Measures Act, Chapter 10, 20. Saka kwemakubva 1986, vaMugabe vangu vachishandisa chikamutemo aka, vachingoita zvavanoda, vachingotonga zvavanoda, vachiamenda maregulations, maelections, vachichinja magoposti, vachiita zvakawanda, wanda. Ivo vaMunangagwa vauya wava, vari kupamazve kushandisa kamutemo ikakakaka. Nyaya yeamnesia vakaita iyi, vakatoita tsuru kamutemo ikakakaka. So nyaya yataurwa mudare nhasi, nyaya iri mapepa ava mafundo Mulilo, ndinoda kuvatenda nekareji yavo yekurwisa head of state, yekurwisa Mugabe, yekurwisa Munangagwa. Inyaya yekuti chimutemo chehudzvanyiriri, it's an authoritarian piece of legislation inosimenda concept of an imperial president. Saka ndonyaya yanga ichibvira mudare redzimhosva nhasi kuhigh court before Justice Mangota. Nyaya itwa 5 hours ichiitwa nharo nemagweta.
Tingati here amhangarirwa navaMulilo ndivaMugabe here kana kuti ndivaMunangagwa here kana kuti ihofisi yemutungamiriri wenyika?
Ihofisi yemutungamiriri of the state of the wenyika. Saka respondent akatonzi the president of the republic of Zimbabwe. Kare aka kamunoti ngwenaka, it doesn't matter muruti kakarawa, kamunoti Mugabe, it doesn't matter kuti ari ani zvake. You cannot use my presidential temporal measures act because watora basa reparliament parliament chiri ndo yakatarirwa nevanhu kuti ipase mutemo.
Saka zvabuda mudareri ndezvekuti kudi
vamangota vanzwa maarguments aitwa nevanhu nemagweta indakamirira vamulilo mai munyoro vakamirira the president of the Republic of Zimbabwe. Saka va reserve judgment asi tisuti netarisiro yekuti pachabuda zvakanaka.
Avo vanga vari gweta uye vari mutungamiriri wePeople's Democratic Party vatendai biti vachitaura vari parunare vari kuHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru tiri kutarisa zvinoreva zuva revanhukadzi pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzemazuva ose. Nguva yedu yabva yapera, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga.
Soku isika tisenda bakufu.